Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 29 2020. Makateerera ku Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Reichoto ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumbane pamusana pekutyira kubatwa nechirwere checovid-19. Hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano wedu wafamba zvakanaka nekuti sekuru vakariga mombe kana kuti muri yekwakariga mombe yanga ichida kuziva chikonzero chekuti sei mambo zvinda vakasungisa muroora. Nokuti pakashaya mushakabhuta kaisa musapa vana vanove baba John Masese. Baba John Masese havasi kuziva kuti mudzimai wavo akaendeswa kumatare.
Mhuri yekwakariga mombe yaungana nhasi kwazvimba ichizeya mutongo wamambo zvimba wekuti mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe uvigwe patsva. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvoshishikana zvikuru nekusabuda pachena kwehurumende yemuSouth Africa pamusoro pemagwaro azvo eZimbabwe exemption permits ayo ari kupera kushanda musi wa31 zvita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mhuri yekwakariga mombe yaungana nhasi kwazvimba mudunhu reMashonaland West ichizeya mutongo wamambo zvimba wekuripisa mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe. Mushure mekupomerwa mhosva yekutyora mitemo yemudunhu rashe zvimba, mhuri iyi yabuda nechisungo chekuti igare pasi namambo zvimba mangwana ichivabvunza nezvemutongo wavakapa svondo rapera. Mutauriri wemhuri yekwakariga mombe vaDominic Matibiri vanoti havawirirani nezvakaitwa namambo zvimba zvikuru panyaya yekuzvuva kumatare muroora anova amai Grace Mugabe mumusha mune munhu akapiwa tsvimbo yemusara pavana.
Mutangano wedu wafamba zvakanaka nokuti sekuru vakariga mombe kana kuti mhuri yekwakariga mombe yanga ichida kuziva chikonzero chekuti sei mambo zvimba vakasungisa muroora. Nokuti pakashaya mushakabhuta kaisa musarapa vana vanove baba John Masese. Baba John Masese havasi kuziva kuti mudzimai wavo akaendeswa kumatare. Uye sikuru vasitobha kariga mombe havana ruzivo zvakare rwekuti muroora akaendeswa kumatare. Saka ndozvinhu zvatanga tichitsanangurirana kuti tinzwisisane kuti zvakamira sei, nokuti mambo zvimba pajajimendi yavakapa yekuti panodiwa mombe 5. Mombe 5 dzakatonyorwa famu rafoma president rekumazoe kuti ndokwadzinofanirwa kubva. Saka mubvunzo wedu semhuri kana kuti dare rekwakariga mombe tanga tichibvunzana kuti dzinogodiwa sei kupurazi rekwakariga mombe isu takayambidzwa kuenda kudare racho kunonzwa kuti nhau yachona yanga yakamira sei.
Saka semhuri yekwakariga mombe mabuda nezvisungo zvipi pamusangano wamaita nhasi?
Isusu tawirirana kuti sekutaura kwandakaita pakutanga kuti mhuri yekwakariga mombe tisine huchidziva kana kuti pamunonzwa uchinzi kuna mambo chidziva, mambo chidziva vanobva kumhuri yekwakariga mombe vapiwa ushe kudaro. Isusu tina sadunhu kana kuti headman kariga mombe vari mumhuri medu tavativo vanoenda vanogara pasi navazvimba. Ini ndakanzwa dzangove nawo kuti adzimai vapiwa mutongo wemombe shano kuti sei vamugabe vakavigwa kwazvimba. Saka ndopa tinoda kuti tinzwisise kuti ivo vashati kudii, nokuti tikatanga tataura kuti vazvimba vati zvakati, isu tisina kuenda kunozumana nawo semhuri taona zvisina kutijekera, asi kuti tinofanira kugara pasi tonzwisisa kubva kwavariwo mbune vachitaura kuti no ndinakapa judgment iyoyo ndakaita nekuda kwezvikonzero. Isu tovabvunzawo futi kuti maitonga sei imwe mumusha muine varume varimo kana muine varidzi vemusha wekwakariga mombe.
Saka imi semhuri muri kuronga kunoona Ishe Zvimba sarini?
Isusu tanga tichifungidzira kuti tinogona kuenda mangwana chaiye kuti tinovaona vazvimba titaure navo.
Makore esaya vamugabe vachiri upenyu, ukama hwenyu hwanga hwakamira sei naIshe Zvimba?
Isusu naIshe Zvimba, dzimba dzedu kana kuti tsaka dzekwazvimba dzinogara kuzvimba imbiri, asi dziri dzimba nhatu nokuti kunotichambara deperena Chidziva. Isusu tiri mhuri yekwaChidziva, mambo Zvimba vanobva kwabeperere. Asi ndakazoshamisika kunzwa kuti vari kuti ivo vakatema rukaho kuhirosyeka rwavamugabe pamhuri dzedu. Isusu vekwaChidziva tine zvimiririra tiri mhuri yekwakariga mombe toga. Isusu tikaita marufu edu anoitwa ekwakariga mombe, vekwabeperere vakaita rufu rwavo vanoita zvekwabeperere ikoko. Saka kuti tinyeperane kana kuti vabude mumapepa vachiti Gushungo Clan yakatema rukaho rwavamugabe kuhirosyeka inhema idzodzo, nekuti baba vasara chete vavamugabe ndivasitobhakariga mombe, ndo baba varipo, ndo vakatema rukaho kwakutama. Uye pamwe pana ndichida kuti ndigadzirise ndepekuti vamugabe vari kunzi vakavigwa mumba, havana kuvigwa mumba. Vamugabe vakavigwa pacourtyard kana kuti gardeni, ndopatakavaviga ipapo.
Mutauriri wemhuri yekwakariga mombe vaDominic Matibiri vachitaura vari parunhare vari kwazvimba. Taedza kubata mambo Zvimba pafoni yavo, asi mushure mekuvazivisa kuti ndiri mutori wenhau weStudio 7 vabva vakata foni yavo. Pataedza kuvafonera zvakare vanga vasisadaire foni yavo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kushushikana zvikuru nekusabuda pachena kwehurumende yemuSouth Africa pamusoro pemagwaro azvo eZimbabwe Exemption Permits ayo anoguma kushanda kupera kwegore rino. More Blessing Munjoma anotipanyaya inotevera.
Vanhu vanodarika mazana nemakumi masere ezviuru vanobva kuZimbabwe vari kugara muSouth Africa pasi pechirongwa cheZimbabwe Exemption Permits vanoti havazivi kuti remangwana ravo rinenge riri papi panopera gore ra2021. Magwaro aya vakaapiwa makore mana apfuura uye anenge asisashandi panosvika pakati pehusiku musi wa31 zvita 2021. Studio 7 yakaisa mibvunzo kubazi rezvemukati meSouth Africa kuti rijekese nyaya iyi, asi hapana mhinduro yatati tawana kubva kuhurumende yeSouth Africa. Mumwe wevanhu vakatarisana nedambudziko iri vaDavidson Mukonde vanoti havachazivi kuti vachaita sei kana magwaro aya asingachashande.
Ndine makore akutokwana makore makumi maviri ndiri muno muSouth Africa ndichishandisawo mapemiti aya, saka manje handichazivi kuti vacharenyuwa here, nokuti hatisi kuziva kuti chichi chaitika pamberi apo. Saka tinotyira mabasa edu, tine vana vari kuenda kuzvikoro vanenge vachidawo kuti vanorejista, saka hatisi kuziva kuti tichafamba sei zvinhu.
Sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimusi Sibanda vanoti semaonere avo nyaya dzine chekuita nesarudzo muSouth Africa ndidzo dziri kupa kuti hurumende isataura zvakanyanya pamusoro penyaya iyi.
Nyaya yemaZEP tinoziva kuti inonetsa chaizvo, nokuti tinoziva kuti hurumende yakamirira chekutanga kuti ione kuti maelections achafamba sei, nekuti vagari vemuno vemuSouth Africa vakawanda, zvizvarwa zvemuSouth Africa hazvifari nenyaya yemaZEP because zvinofunga kuti vanotaura nekuzimbabwe vanovatora mabasa avo saka tinoziva kuti inyaya ine zvematongero enyika tinoziva kuti hurumende inogona kutaura nezvinyaya iyi kana vachava renewa tinoziva kuti vachazvitaura vanogona kuzvitaura after malocal elections ari kuitika muna October
Dr. Sibanda vanoti zviri pachena kuti vamwe muhurumende pamwe neveruzhinji muSouth Africa havafariri zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kuti zvigare nekushanda munyika iyi
asi zvakare taona kuti minister veHome Affairs havanyanzofarira kuti vanhu vanobva kunze kwenyika vagare muno muSouth Africa uye tiri kuzviona mumapoliticians akawanda kuti vanenge vari kuda kuenda kuextreme right nenationalist ideology yekuti vanhu vanobva kunze vanofanira kuti vagare kunze saka hazvishamisi kuti pakupera kwegore rino maZEP aya asarenewa and izvinenge zvichireva kuti vanhu vese vanosvika almost 200,000 vangava nemaZEP vanenge vasina kukuenda zvichakonzera kuti pave nedambudziko rakakura chaizvo muzvizvarwa zvezimbabwe zvinoshandisa maZEP
sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti South Africa inofanirwa kubuda pachena paurongwa uhu pachine nguva kwete kuzomirira kuita izvi nechimbi chimbi
saka chikumbiro chatachingova nacho Department of Home Affairs ndiyo kuti vajekesere zvizvagwa zvekuZimbabwe nguva ichipo kuti zvichafambiswa sei zvino zvatamboedza kufunza pasangano dzatakamboita neministry asi hatisi kunyatsowana minduro inonyatsojekesa kuti zvichafambiswa sei saka tatichitokumbirawo nemukana uyoyo kuti consulate itibatsirewo kujekesa panhauriramwa dzavanoita nedepartment of home affairs kana kuti negovernment yeSouth Africa
sachigaro weZimbabwe migrant support network vaChristian Mapingure vakurudzirawo South Africa kuti itsanangurire veruzhinji kuti zvinhu zvichafamba sei panopera gore rino magwaro aya akatanga kupiwa mhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa muna 2010 pasi pechirongwa cheDispensation of Zimbabwe's Project chirongwa ichi chakazoshandurwa muna 2014 kunzi Zimbabwe Special Permits chikazoshandurwa zvakare muna 2017 chichinzi Zimbabwe Exemption Permits kudzamara South Africa yabuda pachena kuti ichaita sei zvuru nezvuru zvevanhu zvichagara zvakabatira ura mumaoko zvichityira ramangwana razvo iro risina kujeka ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg South Africa ndini More Blessing Munjoma
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, gumi nevanomwe vari vagari vekumasvingo, uko kwakaputika chirwere ichi svondo rino pachikoro cheBondolf Teachers College. Munyika mose, munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevatatu. 1593 Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvisere nemazana mapfumbamwe negumi nevasere mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muCOVID-19 task force yedunhu remasvingo vaRogers Irimai vanoti huwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 hwanga hwadzikira mumasvingo asi hwakazokwira zvakare zvichitevera kuputika kwakaita chirwere ichi paBondolf Teachers College.
Saka pa211 akaitwa muprovinsi yese 17 ndo akabuda ari positive for the province. Then for Mashingo district akabuda ari positive yanga ari 13. Chiredzi yakaita 4 pa17 etikutaura nezvawo iya. Saka aya 13 aya esa akanga ari eipa Bondolf 13 ya akaita positive yenge iri Bondolf zvakabva zvati kwidza namba yedu kuenda pa 120 saka mu province active cases so now ndo figure up to yesterday so mangumarizavus kana today waita matest again in the province we will be expecting more results to come out from the districts.
Ongororo yekuti COVID ndiye mhando rwerudzi yati yapera kuitwa here
kazhinji kacho pavanenge vachitoita matest iyayaya vanenge vachitobva vangoita negene testing hapana zvatati taziviswa kuti pane variant here yataonekwa iri different from zviripo Saka we are rest assured that we are still dealing with the same variant in Geribo, not the variant in Ruchirinya Uchirwa, Yekunzi Chagapa India. Nekuti cheku India chia tikatarisa ma strike rate chichite chiri kuita ne ku India kwacho. It's very fast and very fatal.
Iyo nyaya yekuvharwa kwechikoro cheBondolfi muri kutarisira kuti charamba chakavharwa kwenguva yakareba zvakadii?
It has just been for the period yakaitwa recommended kuti 14 days the quarantine kana the isolation idzo dzinongopera. We are expecting kuti one day resume lessons zao.
Iro dambudziko rechirwere cheCOVID-19 rakakurawo zvakadii mudunhu renyu remasvingo?
Mudunhu redu remasvingo bari posi yedu so far kubva papa petu kutotara nezvazvo apa macases ekega atodzika zvakanyanya zvokuti musi wa 24 we had only two active cases in the province. Ndo edeti na mukadume province yedu. Saka pakatozongoita this sudden boom yepa Bondolfi and ndo pakangosvika kuenda up in 2 days akasvika pa 94 izvozvo zvekumusa 26 tetato ne 94 which isusu tichitarisa tinotoona kuti aya akaita 94 pa institution ari institutionalized zvakadaro zvekuti ari kwa container kwa controller zvazvina kunyanya kunetsa nekuti zvinhu zviri kuitika within an institution hazvisiri zvekuti zvakapararira zvinhu zviri panzvimbo imwe chete zvekuti nekukwarandainwa kwaita nekulimita mamovements kuti wasanga vachifambirana iwo pachavo wari isolated wari positive kune vava vari kwarandained wari negative nemavisitors kuti vasauye mukati mecambers izvozvo zvichatongobatsira kutosapresa dambudziko irori pari pamogensta tiri muprovinci tiona kuti tetaita decline yekutosvika pasi chaipo matesti ari kuitwa every day but taakuona maactive cases ari mashoma achidzikira vanhuvanga vari kubata vari positive manhambers avo ainge adzika zvakanyanya.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mucovid-19 task force yedunhu remasvingo vaRogers Irimai vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Zimbabwe yabaya nhomba vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemazana mashanu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi matatu kana kuti 656,630. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemupakistan yaudza vakuru vakuru vemuafghanistan kuti haichatyidzana munyaya dzokusora nekuchengetedzwa kwenyika nehurumende yemuafghanistan nepamusana pemashoko ainoti akabudiswa nemukuru mukuru munyaya dzekuchengetedzwa kweafghanistan uye varichipanga mazano chemutungamiri weafghanistan vaAbdullah Mohib avo vakapomera Pakistan mhosva yekusora zviri kuitika muAfghanistan uye kutsigira chikwata cheTaliban mukubvongonyodza mamiriro ezvinhu muAfghanistan. Asi Pakistan inoti aya manyepo. Nhengo dzebato reRepublican Party mudare reSenate muAmerica dzakavhota nezuro dzichiramba kuumbwa kwemutemo wakanangana nekuumba commission yekuferefeta mhirizhonga yakaitika munandira gore rino pamuzinda weCapitol Hill apo nhengo dzeparamende dzaizeya nyaya yekutambira kusarudzwa kwavaJoe Biden veDemocratic Party semutungamiri wenyika mushure mekukunda vaDonald Trump veRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa munambudzi gore rapera. Mutemo uyu wakatadza kubudirira sezvo vakavhota vachiutsigira vakaita vashoma pauwandu hwaidiwa hwemavhoti makumi matanhatu. Maseneta makumi mashanu nemana chete ndiwo akavhotera kuumbwa kwekomisheni iyi. Yasvika nguva yekuti tipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro pamusoro penyaya yetsvimbo yanetsa muZimbabwe, iyo inonzi anenge ainayo panguva iyoyo anenge aine masimba ekutonga. Kuri tinzwe nezvenyaya iyi tabata vaFrancis Rusere Chikerema, mwanakomana vava James Dambaza Chikerema, vanoi mumwe vanhu vakatungamira nyaya yekuti vatema vazvisunungure muZimbabwe. Tinogamuchirai muchirongwa chedu vaChikerema.
Aiwa, vakanaka.
VaChikerema, munyika pari zvino muri kupisa nenyaya yetsvimbo inonzi anenge ainayo anenge aine masimba, vamwe vachiti tsvimbo iyoyo yakafa ina vaMugabe nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamunozivawo pamusoro penyaya yetsvimbo iyoyo inonzi anenge ainayo anenge aine masimba?
Ini zvandinoziva ndezvekuti hakuna tsvimbo yakadaro, hakuna tsvimbo yakapuhwa futi kuna Mugabe. Chandinoziva nyaya dzetsvimbo inyaya yekuti vakuru vedu anenge amunhu akura haaifamba achizunza maoko asina chaakabata, aigona kufamba akabata tsvimbo yake isinei nezvekutonga, isinei nezvechitendero, but itsvimbo chete inobatwa nemunhu mukuru semunhu anoenda musango nedini. Saka tsvimbo yakunyuka iye zvino kunzi hanzi kwava kune tsvimbo inofanirwa kunge ndo inozoita kuti munhu agone kutonga nyika. Hakuna zvakadaro nokuti vaMugabe ndaasekuru vangu, kusaka ndinozviziva kuti vaMugabe havana kumbenge vaine tsvimbo iyoyo.
Asi kavaChikerema, zvinonzi imi baba venyu vaJames Dambaza Chikerema nevamwe vatungamiri vezvematongerwo enyika vakanga varipo nguva iyoyo vairwira kuti nyika isununguke vakapiwa tsvimbo, uye vaChikerema vanonzi vakanga varipo pakapiwa tsvimbo iyoyi.
Vakapiwa tsvimbo nani?
Vanonzi vakapiwa tsvimbo iyi naChinamhora.
Ndopa vanotadza vanhu kuti Chinamhora ndiani, munhu anonzi Chinamhora ndiani? Nokuti zvandinoziva ini pavakasangana apa pavanangomo naMugabe nababa varipo naNyamasoka. Nyamasoka ndiyo vavari kuti Chinamhora. Haazi Chinamhora. Nyamasoka haana kumbova Chinamhora kana. Nokuti Chinamhora izita rinopuhwa kuna Ishe anenge agadzwa ushe nevanhu vake vambire, iwe neni. Chinonzi vambire. Saka ndoo vanenge vagadza munhu kuti ndiye wamambo. Anenge agadzwa iyo anotora taitiro yekunzi Chinamhora. Kusaka Nyamasoka akapuhwa nani taitiro yekuti Chinamhora iye asina kumboita mambo wevashawasha kana kuti mambo wevanhu vesoko.
VaChikerema, ndaanchida kubatai muromo ipapa ndichibvunza kuti kana vaNyamasoka vakanga vasina masimba ekuti vange vachipa tsvimbo ine ugo nezvese zvamuri kutaura, ivo vatungamira vaizoenda sei kuna vaNyamasoka?
Hatiziva akaenda kuna ani. Kana vakaenda Hongo, baba vangu vakanga varipo vaitozvininipisa semudiki, nekuti pana sekuru vavo ava vaNyamasoka vari vasi vaona mumhuri kuti mukuru but anga asiri mambo. Kana tsvimbo iyi chinzi yai ndeyekuti munhu agone kutonga nekutungamirira, yakadii kutaurwa pakapinda Mugabe kuti azova ndiye mukuru wepresidendi? Yakadii kutaurwa nezvayo?
Tomboti hedu dzimwe nguva vaMugabe vanogona kunga vakapuhwa tsvimbo iyoyo nevamwewo vakavapa tsvimbo iyoyo, asi kungaita here tsvimbo inganzi ine masimba iwayo anganzi angasimudza nyika?
Hakuna tsvimbo inonzi ingasimudza nyika, nokuti nguva yatanga tichirwisa varungu taidzima moto nemoto, taibata pese pese pokufunga kuti vangabasire ndepapi. Vana Mugabe zvavakabuda vachienda kuMozambique havana kunzi vabudiswa namambo Tangwena, nokuti Tangwena anga ari chifu yevanhu vake. Tangwena aiziva area ino ndokwaaigara, kusaka aiti fambai makadai. Zvavo zvisinei netsvimbo, zvavo zvisinei nemasimba aTangwena izvozvo. Nokuti kana dai zvavo zvine masimba aTangwena, ko vana vedu vese vakabuda vachienda kunorwava vakaendeswa ikoko naTangwena here? Nokuti chivanhu chedu kana tarasa rhythm manje ndobva tavuka tizvochienda kuchivanhu. Saka hakuna tsvimbo inotonga nyika.
Maita basa vachikere matinotenda mukanya.
Pakanaka mukuruara.
Manga makateerera kuna vaFrancis Rusere Chikerema mwanakomana wava James Dambaza Chikerema muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Makwikwi ebasketball African League ari kuitirwa kuRwanda asvika mumasemifinals nhasi zvikwata zvina zvichikweshana kutsvaga zvikwata zviviri zvichapinda mumafinals mangwana muKigali. Chikwata chePetro di Luanda chekuAngola chiri kukweshana nechikwata cheZamalek chekuEgypt. Chikwata chichakunda pazviviri izvi chinopinda mumafinals. Chikwata chePatriots BBC chemuRwanda chiri kukweshana nechikwata cheUS Monastir chekuTunisia. Mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vanoti vari kufara nematambiro ari kuita zvikwata zviri kumakwikwi aya uye Zimbabwe iri kudzidza zvakawanda. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7.
Hakunakidza manje. As I said, tichitanga kutaura last week kuti ndinoona kunge matimu ekunorth Africa achadominata and ari kuratidza kunge for sure ari kunge ari kudominata. Kana takatarisa matims team iri kubva kuEgypt neteam iri kubva kuTunisia. As well, even matimu awo akabva kuna Algeria, they did quite well neMorocco. But kusaiti kwedu isusu tinge tiri very happy kuti tione kuti Ferroviario di Maputo yakaita extremely well. Unfortunately, vakazojikwa zvavo last minute ne team yavaita manaye ma host yekuRwanda. Takatarisirawo nhasi kuti Petro di Luanda yekuAngola ndo ma team dzatinenge takatarisira tichisupporta kazhinji kana tiri kuno kuZimbabwe kuno kuti ma team anobva kuregion kwedu kuzone kwedu ma team atinotamba nawo all the time. Kana muchifurangarira last of last year before COVID, Petro di Luanda yenge rino kuBulawayo kuZimbabwe kuBulawayo ichi computer nema puto yacho nainge kuBulawayo as well computer saka matimu ekuti anofaririka arozikanwa ane mukurumbira kana tiri munongo kuZimbabwe saka tinenge chingofara nezvavari kuita. Unfortunately havana kwanisa kuzosvika kure kuMozambique asi I think it's a good starting point for the region and for everybody.
Munoona kunge pachiwanikwa nyanzvi here dzinozotorwawo nemamwe makrabhu akadai seNBA yekuno kuAmerica pamakwikwi aya?
Well, certainly that I think ndio donzo racho ndo idea chekuti makombesheni akadai so anofanirwa kucreate masuperstars, anofanirwa kucreate basketball kuti ikure. Nyanzvi dzokona tadza kuwanikwa gore rino kana gore rinouya asi kukura kureita competition iyi kuchaita kuti vazhinji vatanga kurecognize basketball at grassroots level ichatanga kutambwa muAfrica. Saka certainly in the long run muchatanga kuona kuti Africa ichatanga kuita maathletes akawanda anenge achipinda muNBA because competition inenge yavepo and involvement neparticipation inenge yakura zvizhinji kunyika dzakawanda dzemuAfrica.
Tichiona kuti makwikwi aya anopera mangwana pachaitwa mafinals, imi muri kufungidzira kuti ndechipi chikwata chichatora mukombe?
Ini ndirikuti ngatitarise game rePetro di Luanda neZamalek. Pakati pematimu iwayo ichahwina ichakunda ipapo ndiye kuhwina. Pagame reLuanda neZamalek kuona kwangu pagame reLuanda neZamalek ichahwina pakati padzo dziri piriyo ndoronge ndiyo chana chinotora mukombe. Nekuti kana ndakadzitarisa ndidzo 2 dzenge dzakasimba zvikuru. Tichitarisa kana nekusimba kunoita manational team avo nematambiro anga achiita competition pakati peLuanda pePetro neZamalek, one yao ndoronge ichaenda chinohwina.
Ava vange vari mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura vari parunare vari muHarare naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakanga ngogara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
kuzokuyisikhathi sendaba.